manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 27 2023 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzira matare kuti arwise nyaya dzeuori asi vamwe vachiti vanofanira kutanga nenyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Vamwe vana vane hwasha vorapwa pachena kuparire nyatwa kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tore ZANU-PF rinoti ratanga kugamuchira zvichemo kubva kunhengo dzaro dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Dzimwe nhengo dzebato iri dzakakundwa dzinoti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo. Vamwe vakakundwa vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Mliswa Chikoka, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuChikomba West, vaJoseph Chinotimba kuBuyera South, vaPhilip Chiyangwa kuZvimba South, vaWebster Shamu kuChegutu East, gurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza kuChikomba East, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika uye mutevedzeri we gurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaindness paradza kumakonde pamwe negurukota rezveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaJenfan Muswere. Mukuzeya nezvesarudzo dzemubato reZANU-PF Tabata Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
Zviri kuratidza kuti vanhu vari kusarudza vanhu vavanofunga kuti ndo vangamirira zvido zvavo. Mukatarira kune zvinodiwa nevanhu zvakasanganisira zvekurima, zvemabasa nezvimwe zvakadarodaro. Saka vanhu vanotarira zvavanoda, votarira vanhu vari kuona kuti uyu ungatibetsera here. Nekuti vamuri kutaura ivavo kuti vadonha, vanhu vanga vaiko muchekare. Saka zvinogona kureva kuti vanhu vanga vaona kuti vanhu ava havasi kukwanisa kuvamiririra pazvido zvavo. Saka vazamavo kutsvaka vamwe vavanofunga kuti vanogona kuzvivamiririra zvavanoda mumatunhu avo.
Vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo dzacho dzinenge dzaibirirwa hadzina kufambiswa mushe. Kunyange hazvo vatauriri vebato vari kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Makazviona sei?
Handina hangu kunyanyotarira, asi zvamuri kutaura tazvihwa hapo nepapo. Asika iro bato reZANU-PF iri ndo rine hwaro hwaro kuti kana pane matambudziko zvinogadzikwa zvakadai, kana pachinzivo hapana kuchema, ndobato racho reZANU-PF. Zvinongoitwawo nechika yavo yemuZANU-PF. Saka muZANU-PF kana uchichema vokuda uchahwipa, kana uchisingachemi vokuda huhwipi. Saka zvinofambirana neZANU-PF kuti vanga vachichema kuti takapfugwa nepfuti, vamwe vachitai hatiziviwo kuti chokwadi chazondezvipi, asi zvinenge zvoda kuti zvichifambiswa nematare emuZANU-PF. Nokuti muZANU-PF futi handifungi kuti pane kodzero yokuti uende kumatare enyika emhosva. Zvinofanira kugadziriswa muZANU-PF. Saka imomo ndo mavachatemana vari voga voona kuti zvingamira sei.
Totarisawo huwandu hwevanhu vakaenda kunovhota. Tiri kuona zvikuru kumamisha vanenge vakati wandei. Makazviona sei tichitarisa sarudzo dziri kutevera dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu?
Zviri kuita zvanudefu iri kugadzirira sarudzo dzinouya. Akaenda ichiita ningati statement yekuda kuratidza mamuchingonzwa vana vamuchangwa vachitaura kuti tine vanhu vanosvika vakati vakati taane zvakati zvakati taapedo nemavhoti anosvika 5 million. Hakini ndo zvimwe zvavanga vachida kuratidza. Saka vanenge vakakohomedza kana kuri kutiwo vanhu vakanatsovhota havasimanhamba abuda kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vavo vainde. Asi mukatarisawo muchaona kuti hadzisi nzvimbo dzose dzine manhamba akawandisa saizvozvo. Nzvimbo dzandaona sekuti dzine manhamba akati akakurisa zvikuru kwazvo dzinosanganisira tindi vana Pfungwe, ndo dzandaita sokuona kuti dzine dzakati kwirirei. Ende mukatarisa izvozvo muchaona kuti even pasarudzo dzatanga tichiona muno munyika kubva muna 2002 hatingi takatarisana nepresidential election ya 2002, inzvimbo dzanga dzichibuda mavhoti akati wandei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vakurudzira kuti vose vari kuita zveuori nekushandisa zvinodhaka vavharirwe mumajeri, vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhurwa kwedare redzimhosva reEpworth Magistrates Court mumusha weEpworth pedyo neHarare, vaMnangagwa vati vatongi vedzimhosva vanofanira kutongera pakaomarara vanobatwa nemhosva dzeuori nekushandisa zvinodhaka. Vachiti nyaya yeuori inodzosera nyika shure uye kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kuchiuraya ramangwana ravo pamwe nenyika.
Vanenge vauya nenyaya dzecorruption mamajors dilai navo. Vanenge vakomana vasikana vavo vanenge vasitika kujeri.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati kutaura kusina zviito hakuna zvakunoreva, vachiti nyaya yekuburitswa zvisiri pamutemo kwegoridhe kuri kuburitswa nenheferenyuro reAl Jazeera inyaya yanga ichifanira kutenga yatotanga kuferefetwa.
Inogashirika dai kuri kunzi vaMnangagwa vataura pamusoro peugororo, pamusoro pekubiwa, pamusoro pekutakurwa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvenyika neavo vanonzi vakavatenderedza, neavo vanonzi vanovamiririra nezita ravo, neavo vanonzi hama dzavo nema dzisawira yepedyo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomishoni onana nezvekurwiswa kwouori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kutinzwe kuti komishoni yavo ine matanho ayati yatorawo here panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zaki yakati yakaisa ziso rayo sechapungu pane zviri kuburitswa neAl Jazeera, uye RBZ yakatiwo iri kuongorora vamwe vari kufumurwa ava vakaita savaHubert Angel. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino, vaMnanga vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira, masangano enhau pamwe nevedzisvondo kuti vasimbaradze nyaya yerunyararo munyika, vachiti mhirizhonga haifaniri kushandiswa senzira yekugadzirisa kusawirirana kana kusiyana kwemafungiro pakati pevanhu munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti varange zvakaomarara vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Hakuna kereke inoparidza kumukirana. Kereke dzinoparidza rudo, kubatana, kuwirirana nokubatsirana. Zvinozobvepiko izvi zvokupandukirana? Our courts, which are designated to deal with violence, are called upon to deal decisively without fear or favor. I actually got worried when Bishop Chota was praying. Baba Chota, mazodzoka motini tive nekuregererana. Mamajisi zaafani kumbu uzu wanyaye kule giri lana.
Vakafano bata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vati vaMnangagwa havana kumira pachokwadi, sezvo vachiti bato ravo reZANU-PF rinogara richiita zvemhirizhonga.
Takaona mhirizhonga yakawanda yakaitika kumaprimary eZANU-PF, zvinoratidza izvo kuti ZANU-PF iri kuramba ichienda mberi munyaya dzepolitical violence. CCC takataura tataurazve uye President vedu Nelson Chamisa vakataura kuti tinoda runyararo panguva yesarudzo, vanhu vakwanise kuvhota murunyararo. Saka tinoyambira makurukota ose, mainstitutions ose veZEC neve National Peace and Reconciliation Commission uye nevagari kana kuti macitizens ose kuti munhu wese ngaashande murunyararo, atendere vamwe kuti vavhote nekukampena murunyararo.
VaMnangagwa vakurudzirwa vatongi vedzimhosva kuti vasarambe vachingopfuudzira nyaya mberi dzisingatongwe, vachiti izvo zvinoita kuti nyaya dzisafambe mumatare zvichidhurirawo veruzhinji vanenge vachibhadhara magweta.
Maadvokati andamari anopospona, agopospona. Each time you are a driver kuenda court unowana kai? Come on. So it's the duty of magistrates and the judges to make sure you just don't grant flimsy request for postponement.
Zvichakadai, mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati Judicial Service Commission ine urongwa hwekuvaka mamwe matare dzimhosva kunzvimbo dzinogara veruzhinji munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, dzakaita seCowdrey Park kuBulawayo, Mukoba kuGweru, kusakubva nekudanga mvura kwaMutare pamwe nemisha yemabvuku neGlenora muHarare senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana matare dzimhosva pedyo navo, zvinoita kuti vasadhurirwe nokufamba vachienda kumatare. Asi kunyange kuri kuwedzerwa matare aya, mamajistrate akawanda ari kusiya basa sezvo ari kuti ari kutambiriswa mari shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Frederick Shava, vari kuBelarus uko vari kuita musangano negurukota renyika iyi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakare, vaSergei Aleinik. Makurukota maviri aya anoti kudyidzana uku kwakakosha zvikuru sezvo nyika mbiri idzi dzichiti dzakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira nechinangwa chekuda kudzimanikidza kuita zvido zvenyika idzi. Asi vakatemera zvirango vanoti vatungamiri venyika mbiri idzi vanoti vaEmmerson Mnangagwa navaAlexandra Grigorievich Lukashenko vanotonga nedemo. Nhasi Zimbabwe neBelarus dzati dzanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana nekudyidzana zvinosvika makumi matanhatu nemashanu. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati kudyidzana kwenyika mbiri idzi kwakakosha zvikuru.
Gurukota rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vashava vari kushanya kunyika inonzi Belarus.
Nechinangwa chei?
Chinangwa chekushanya uku ndechekudzamisa ukama hwedu nenyika iyi. Belarus yakatikoshera zvikuru sezvo kuriko kunobva michina iri kutibatsira kusimudzira kurima kwedu. Uko kwaita nhasi kuti tikwanise kuva nechikafu chakakwana chatinozvirimira tega semaZimbabweans.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Mukuziya nezvekudyidzana kweZimbabwe neBelarus, tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika Dr. Freddy Muteneri.
Zvavari kuita kuzama zvavo kuda kunyengedzana vachireverana nhema kuti iko vari pasitema sanction, but chavanonyanya kuwirirana nacho chavanonyanya kuwirirana pakati pavo inyaya yekuti mudzinyika dzavo hamuna utongi hwekutsa ruzhinji. Mudzinyika dzavo tikarisa hurumende yeZimbabwe nehurumende yeBelarus vanhu vanodzikamwa nekutonga nedemo. Saka zvakadaro ndo panobva ushamwari hwavo. Saka ushamwari hwavo iyoyo muchaona kuti hauna chaunobudisa. Kumakore ose akawanda takangonzwa vachitaura ivo vachiti mamega deals. Iko zvino takanzwa kuti Belarus yakaunza matractor, asi takanzwazve kuti matractor iwayo ari kupiwa vakuru vakuru chete vekubato reZANU-PF. Saka uchaona kuti kakuwirirana kavo kanongovanetsana kudzedzo dzidzo kuti aiwa hatidi vanhu vekumadokero, asi chaizu chaizu ni ayari pondiye kuti kune uori uye kune kutonga negemu kutimita zao.
Asika ve Zimbabwe varikutivo chavasiri kunyanyoda inyaya yekuti vaudzwe kuti unofanira kushanda nenyika ipi neipi vachiti vanoda kudyidzana nemunhu wose.
Asika vamunangagwa pavakapinda muhurumende muna 2018 ndivo vakataura vakati aiwa kaiso achidi kuva muvengi kuna ani nani zvinoda kuvashamwari naani nani unoda kuvashamwari nesu uyezve ndiyo vakati ivo toda kuita iyo yavanoti muchirungu international engagement and re-engagement. Zvino mungaita re-engagement here nevanhu vamakanga musina kumboita engage navo? Totaura nenyaya yevanhu vekumadekero. Vanhu vekumadekero pavanenge vachivabvunza kuti nenyaya yetsika yavo yekutonga nedemo ndo zvisingadika ZANU-PF. Bata haitika zvekumadekero zvega zvinodaro. Uchaona kuti even vana veZimbabwe nemapoka mapressure groups ari muZimbabwe vanogara vachitaura nenyaya iyoyo yekuti hurumende yedu muri kutitonga nedemo oisayobvutsa rushiti. Ivo ndo zvavasingadi kunzwa izvozvo. Saka nyaya yekuwirirana nenyika dzakaita sana Belarus na Russia inyaya yekuda chete kunyengedzera vanhu, kuvhara vanhu kumeso kuti tine dzimwe shamwari. Asi ukataura ukatarisa ushamwari hwachona iwa hauna chahunotipa.
Ko tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino, Russia ichiti iroda kuendesa zvombo zvenuclear iko kuBelarusi ikokoko ichinetsa nawo nenyika dzekumawirira, ukama hwakadai weZimbabwe neBelarusi hunozoisiya yave papi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Tinoziva kuti Russia chainoda zviwanikwa zviri muZimbabwe. Zvimwe zvachona zvinosanganisira maminerals achangobuda anogadzira kaizvozvo zvombo akaita sana uranium, akaita sana lithium ari muZimbabwe imomo. Saka uchaona kutoti pari kuita Zimbabwe iri kutambira kwakaipa kunonyudza, nekuti iri kuzondosvika manje pakuti ichazondotosorana neavo vasiri kuindanawo neRussia. Nekuti inenge yasarudza yakadii rekuti isapote. Tinozviziva isusu kuti hondo iri kurwiwa Ukraine inosanganisira Russia inotopinza nyika dzekumadekero. Saka Zimbabwe iri kutoratidza sekuti iri kunyanya kuda kusoderirawo ikoko ichisarudza rekuda naRussia nerekuda naBelarus. Asi muchaona kuti nyika dzakangwara dzakaita sana South Africa dzakati aiwa isu tiri pakati napakati. Chatinongoda chete ndechekuti pave nefairness pakati penyika idzi.
Nyanzvi mhinya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Freddy Muteneri vachitaura vari parunare kuKaperoni, Botswana. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, nasi vazivisa kuti nyika yavo ichapa Ghana mari inosvika 139 emadhora kana kuti 139 million United States dollars yekushandisa mukusimudzira upfumi hwayo uye zvimwe zvirongwa. Vaenderera mberi vachiti nyika yavo yakazvipira kudyidzana nenyika dzemuAfrica zviri pachena zvichibatsira mativi ose. Vataura izvi pamusangano wavaita muGhana vaine mutungamiri wenyika iyi vaAkufo-Addo, apo vange vachitaura nevatori venhau. Amai Harris vari kutarisirwa kushanyira zvirongwa zviri kuitwa nevechidiki nemadzimai munyika iyi. Mutungamiri weGhana vaAkufo-Addo varumbidzawo America nedanho rairi kutora rekusimbaradza ukama hwayo neAfrica. Kushanya kwaMai Harris kunouya panguva iyo dzimwe nyika dzakaita seRussia neChina dziri kutumirawo nhumwa dzadzo kuAfrica kunosimbaradza ukama. Amai Harris vari kutarisirwawo kushanyira Tanzania neZambia, asi havasi kusvika kuZimbabwe. Muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vanoti shiro yavo ndeyekuti Zimbabwe iwanewo nhumwa dzakadai sana Mai Harris, sezvo vachiuya vakabata mari inokwanisa kuvandudza upenyu hwevanhu vakawanda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Gwekwerere.
Kushanya kwa amai Kamala Harris, anuwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika ye Amerika kunyika ye Ghana. Chunu chuno taridza kusimbaraza ukama pakati pe Amerika ni nyika zomu Afrika. Endi chunu chuno kuru ziru kwa shukuru, nukuru mizu kwa shukuru. Tunaona kutikare, mai Kamala Harris vasatwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika. Waka gara vaine ukama ni Afrika, waka mboshanya kugana ikokoko. Vashino pemberera kuzitonga kuzere independence celebration kugana. Asi iko zino rwendo runo, avana kuenda waka bata maoko. Vaenda waka bata chipo, chema million anokwana zana rina makumi matatu ne pfumpamwe, 139 million US dollars. Dzinchasha andiswa mukusumu dzira vechidiki. Avo vano tarisirwa kuti vange vachisumudza nyika nokumba maindustry nezvimwe zvimubato zvamaoko zvinoita kuti nyika iende mberi.
Tinoona kuti amai Kamala Harris pavanga vari kutaura nhasi vari muGhana vachitaura nevatori venhau, vataura ivo kuti America yakazvipira kuti ichikidzane neGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica pasina kumanikidzana, uyezve tikaona mutungamiri weGhana vachitsinira kuti ukama hwavo neAmerica huri kukura zuva nezuva. Tingaona zvakadai zvichiitikawo pakati peAmerica neZimbabwe here?
Tinoshuvirawo kuti kana nyika yedu yeZimbabwe ikagadzirisa zvainonziwo nedzimwe nyika dzepasi rese igadziridze, ukama hwayo neAmerica hunosimbaradzwa. Uye kushanya kwavakuru ava havangoindi vakabata maoko, vanotounza chipo chine pundutso chatinoona kuti nyika inozobatsirika.
Tanzwa shakare amai Kamala Harris vachitaura ivo kuti America ichange iri kubatsira nyika yeGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoikomberedza nemari yemamirioni emadhora akawanda. Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata rubatsiro urwu runouya rwuri rwemari?
Kuinda vakabata chipo chinobatika chine pundutso zvinosiyana nedzimwe nyika dziri kushanyira Africa dzichitsvaga zvamabhizi. Tinoona vana Russia nana China vanoshanyira nyika dziri muAfrica kubatanidzirawo neZimbabwe neGhana yacho, asi vachienda vakabata maoko, asi vachisvikotambirwa. Saka zviri nani kutambira muenzi unoya akabata chipo chinoita kuti nyika yose iwanewo chauviri.
Avo vanga vari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muFlorida muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto yeBurkina Faso nasi yambomisa nepfenyuro yeFrance 24 kutepfenyura munyika iyi mushure mekuburitsa kwayakaita hurukuro yayakaita nemutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. France neBurkina Faso dzagara dzichinetsana kubva zvakapidigurwa hurumende muna gumi guru. Vana vechikoro vatatu vafa uye vamwe vanhu vakuru vaviri vakafawo kuNashville muno muAmerica mushure mekunge mumwe munhu avapfuura nepfuti pachikoro cheConvent Presbyterian. Nyakupfuura vanhu ava anonzi afa uye asati zvazivikanwa kuti apfurwa nemapurisa here kana kuti azviuraya. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chakabatana nerimwe sangano rakazvimirira rekuAmerica reLove Without Reason chabatsira vana vakatsemuka washa kana kuti cleft lip and palate pachena. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Amai Kundano Machekano Mugari wekubwera kwamurambinda vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekurapwa kumwana wavo sezvo vanga vototadza kufamba naye paruzhinji.
Vanhu vakataura zvakawanda mairirano nemwana andandasunungoka. Vamwe vakatazvara chikara. Nguva yacho ndaityika kufamba nemwana wangu pamene papakazara vanhu.
Mumwe ave nemufaro mukuru ndamai Gracious Nyamusasa vanobva kugokwe kwaChireya vanoti vakatomboedza kaviri kurapisa mwana wavo asi zvichikona nganga murapo achida.
Vatobva hakuna madoctors anokwanisa kuzviita haatombowanikwi. So ndauya kuno kuti mwana wangu abatsirwa.
Amai Maita Ishedare vanobva mubhuku rekwaGumbeze kuMount Darwin vanotiwo vafara zvikuru nechirongwa chekugadziriswa muromo kwemwana wavo ane gore nemwedzi gumi neumwe chete uyo anova wekutanga.
Afara kwazvo mhuri yeZimbabwe kupinda muchirongwa ichi mwana wangu awasarudzwa kupinda kusonewa muromo wake ane cleft lip andamudziko recleft lip kusemuka kwemuromo kunze nemukati. Chirongwa ichi ndingasingazivo kuti unoto bashira mwana wako akaita izvozvo vanhu vakawanda vakasona muromo yavo yakatoita zvakanaka. Kumhuri kwese kwandinobva nekumuchipatara hakunaka naanogona kuzvigadzira kudambudziko iri asi nekupotenda chete madoctors auya vanopaparire nyatwa kuti igadzirira vana vedu zvakanaka.
Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti Nyasha abva kwaMutogo ane vana vaviri vari muchipatara cheparenyatwa wakamirira kugadzirwa muromo audza Studio 7 kuti kumusha vanhu vazhinji vanga vasiri kutambira urema hwevana vake. Chipatara cheparenyatwa chakabatana neLove Without Reason inounza nyanzvi kuzogadzira vana miromo chaparura urongwa hunhasi uye chichahupeta nemusi wa31 ndira. Vari kutarisira kugadzira miromo yevana vari pakati pemakumi masere nezana vanobva kumativi mana ose enyika. Nyanzvi mune zveutano uye vane klinika yavo inonzi Mankind Dr. Christian Marova vanoti vana vanozvarwa vakatsemuka muromo kana kuti vaine maburi vanosangana nematambudziko akawanda.
Mwana anetsikana nekudya, dzimwe nguva anogona kunetsikana nekufema, anogona kusanyatsokura zvakanaka, anogona kuita mamwe mainfections mukanwa, emumhino, dzimwe nguva ekunzeve nekuda kweburiro riri.
Vamarova vati dambudziko iri rinogona kukonzerwa nezvinotevera.
Rinogona kukonzereswa dzimwe nguva anamai vanenge vakazvitakura vachimwa doro vachiputa fodya kana vanenge vasinganyasode chikafu chakakwana. Dzimwewo mhuri zvinogona kufambawo nemhuri asi kakawanda kazhinji panenge pasina chikonzero chatinokwanisa kuwana.
Vati kurudziro yavo senyanzvi mune zveutano ndeyekuti vana vagadzirwe dambudziko iri vachiri vadiki.
Zvinenge zvakakosha kuti mwana aoparetwe achiri mwana mudiki kuti chimiro chake chidzoseredzeke asati atangawo kuenda kuchikoro uyezve kuti akwanise kukura zvakanaka.
Dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro uye sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti mwana mumwe chete pavana vanosvika chiuru chimwe chete kana kuti chiuru nemazana mashanu anozvarwa aine dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe richiendeswa kuDubai uye tichatarisawo zviri kubuda musarudzo dzemaprimary dzebato reZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzira Matare kuti asunge kuti atongere ape zvirango zvakaoma kune vanoita zveuori. tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina standekile mhlanga munaudze isindebele.
So we seek out this